This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 6, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Crisis in Zimbabwe Coalition inoisa parutivi zviuru zviviri zvemadhora zvichapiwa ani nani zvake ane ruzivo nekune mukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara.
Zvinhu zvinonzi zvaramba zvakaita manyamamire nerongo mubato reZANUPF.
Vatsigiri venhabvu vanotsamwiswa nemadhaka ebhora atambwa pakati peDynamo neCaps United nhasi masikati.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano remubatanidzwa hwemasangano akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti raisa parutivi zviuru zviviri zvemadhora zvemari ichapiwa ane nani zvake ane ruzivo nekune mukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara. Vadzamara vapinda musvondo rechina nhasi kubva zvavakapambwa mumusha weGlenview. Programs manager weCrisis in Zimbabwe Coalition vaNixon Nyikadzino vanoti sangano ravo pamwe nemamwe masangano asati oda kubuda pachena pari zvino vaona zvakakodzera kuti vaise mari iyi senzira yekuti kana paine vari kutya kubuda pachena vasununguke kuita izvi. Dare redzimosva rakakurudzirawo mapurisa kuti anga achizivisa zvaari kuwana kubva mukutsvaga kwaari kuita vadzamara mushure mesvondo mbiri dzoga dzoga. Asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa izvo zvave kupa kuti sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rikwire kumatare richiti mapurisa ari kuzvidza mutongo wakapiwa nedare. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyika dzino avanoti kana zvinhu zvakaramba zvakadai vachasvitsa nyaya iyi kumasangano eAfrican Union neSADC ayo ari kutungamirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Urongo hatinawo ndewe Crisis Zimbabwe Coalition yakabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra vava netsutsumo nekugunun'una panyaya yekushayikwa kwaita dzamara. Saka takawirirana kuti tinoda kuisa mubairo wekuti uyo arikwanisa kunge ane ruzivo kana ane chekuita nekuti chiche inokwanisa takaitika vanhu kwanisa kuzobatsira kuti munhu anga achiwanikwa ivape mubayiro uyo kuti zvikwanise kuti munhu iyeye awanikwe achiri mupenyu achirarama kuti akwanise kunosangana nemhuri yake. Ndo urongo hwatanawo. Saka ndofunga pavhiki roro ratakupinda iri after zororo takuchinogadziriswa nyaya yacho yekuti tibudise mumapepanhau nezvemubayiro wacho kuti uchange uri marii ende kuti ndezvivi zvatinotarisira kuti vanhu vangu vachibatsira nazvo.
Chii chaita kuti musvike pakutora danho irori?
Chinoitika ndechekuti painotogwa munhu especially panguva ineyi yatokutarisira kuti fiti inokwanisa kunge nechekuita kana kuti hurumende inokwanisa kunge nechekuita nenyaya iyi, pane vamwe vanokwanisa kunge vachitya kubudisa information yezvinenge zvakaitika asi vanayo vachityira nyaya yeupenyu hwavo kana kuti mabasa avo achizonzi apera. Saka tikufunga kuti ndekumamiriro akaita zvino neikonomi yedu munhu akawanikwa chimwe chinhu chinokwanisa kuti chimumotivhete kuti akwanisa kunge achipa information zvinokwanisa kuita nyore nokukurumidzisa kuti chiripo ripoto kuti mukomana anga achibuda achiwanikwa ari mupenyu.
Kunze kweurongwa hwamuri kuita ihwohwu, zvii zvimwe zvamuri kuitawo kubatsira kana mhuri yavo?
Kune mamwewo masangano anenge ane chekuita nekutsvaga chikafu, vari kupawo chikafu kune mhuri yekwaZamara. Kwozoitawo vamwe vemalawyers vari kuzamawo kuti patsvakwe nzira dzemutemo kuti Dzamara anga achiwanikwa. Vhiki ratakupinda iri muchaona zvakati wande zvine zvaakuitika nekuti taakuona sekuti kana vari kunonoka kubudisa nekutirudza pane ruzivo kuti munhu aripi, zvaakuda kuti vanhu tipinde muzhira mumastreets neuwandu hwedu tichiratidza tsutsumwe. Maybe izvozvo ndo zvingaita kuti hurumende inge ichikwanisa kukwanisa kubudisa dzamara. Chimwe chechinhu chatakaita ndokukambozva kuti takambobudisa gwaro redu ratinoti statement. Ratakataura kuti vamugabe kana vasingakwanisi kuti vabudise chizvaro chezimbabwe chinonzi itai dzamara. Taakuchizoenda kuna anasadik kwacho kuma member states nekuafrican union kwavanovaiwo vari chair. Kuti tivamobilize kuti varatidze tsutsumo yavo vabvise vamugabe. Pachigaro chokuva pachigaro weSADC neAU sezvo kadaro haungatungamiri mapato akakura zvakadaro kana wakakwanisa kuchengetedza zvizvarwa zvemunyika yako yaunotonga iwe sapresident.
Avanga vari programs manager weCrisis in Zimbabwe Coalition vaNixon Nyekadzino vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kubata mutauriri wemhuri yekwaDzamara vaPaterson Dzamara kuti tinzwewo kubva kumhuri pasvika nyaya yekutsvaga itai.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo mubato reZANU-PF umo vamwe vanonzi vakaoma musoro vave kuti vaive mutevedzeri wemukuru webato iri amai Joyce Mujuru avo vakadzingwa mubato vasungwe nenyaya dzavari kupomerwa dzekuti vaida kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekuti vaita zveuori. Asi amai Mujuru vagara vachiramba nyaya dzavari kupomerwa idzi idzo dzisinawo kana kuendeswa kumapurisa. Mashoko ekuti amai Mujuru vari kusangana nevamwe vakadzingwa uye vakarwa hondo yerisununguko vachifungidzirwa kuti vangangovambe bato rezvematongerwo enyika yapawo kuti muZANU-PF muite kugeda-geda kwemeno. Politibiro yeZANU-PF yakabudawo negwaro riri kupomera mushakabvu General Solomon Mujuru nemudzimai wavo mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. General Mujuru vakafa vachitsvira mumba nenzira isina kunyatsotsarukana. Mukoma vamujuru vaJoe Mujuru vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi semhuri kuti vapindure mashoko aya ayo avati avakatyamadza zvikuru. Hatinokwanisa kubata sachigaro wekomiti yepolitibiro yakabuda negwaro iri vari zvemutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Kuti tizive nyaya iyi tabata vakarwa hondo yechimurenga uye vaive muZandla High Command vaBernard Manyadza kuti tinzwe maonero avo.
Iro zvipolitiki biro yeZANU-PF haisi politiki biro yeZANU-PF. Ikliki iri kuda kutoita runaway neZANU-PF. ZANU yatinoziva chaiyo chaiyo haisiyo basi. Ine madizeters, ine vanhu vamwe vakanga vari masukuru zvapo, ine vamwe vanhu vakatomboita kunoperekedzwa kumichato yavo nemasoja echirungu. Vozvaitadza kuti vachati vasina kuprotekti nevarungu. Ndo vavanhu vakuzindova nepolitiki bhero iyoyi. Saka dhisi inongova tirikuda kuti hananaweZANU-PF. ZANU-PF yai chaiyo ndo ina mani juriso nekuti zvaitevedzere one man one vote. Chinosvika paone man one vote chiko. Chinhu chaiitwa zvese zvaitirwe chii. Kana muchiziva kuti munonomuna munodii kuti vanhu varege vai one vote zvinhu zvavanoda iwo. Saka ava naavava vanhu vari kungozvikima for power.
Saka semaonero enyu iyo nyaya yekuti ndinga arida kupfuudza vamugabe inyaya itsva here kana kuti zvatomugariro musoro weshure wekushaya nyanga?
Hai zvakabvira kare iri kubvira vai painzi vashandi vakapandukira ZANU-PF vashandi varivo vakatoseredza kuti ZANU-PF idzokere pakare. ZANU-PF ingati yanga yakafa padhijandi paya asi vosvikavo ndaayewa mapandukira musangano kuti kune rebelioniya amadhiripi rugare badza naJoseph Taderera vanoda kuuraya purezidendi kungozvikimwa kwese kwese uku vanadhabaningitori vada kuuraya purezidendi yoyangoma ada kuuraya purezidendi iye zvino anoda kuurayirwe chii purezidendi kuura kwavaita uku kuchembera kwavaita uku vachiurayirwa chii?
Asi semaonero enyu mai Mujuru vangaite sei nemamiriro ezvinhu aya? Vamwe vari kuti ngavaumbe bato ravo, munoonawo sei nyaya iyi?
Mai Mujuru havana nyidi yekuumba bato ravo. Mai Mujuru vane bato rinonzi ZANU-PF. Iroro ngaritore zvinhano. Iro ZANU-PF ngaitore zvinhano nekuti vapuruve legitimesi yavo nekuti ndivo vane vanhuka.
Asi iko kunetsana uku munoona kuchisiya bato iriri papi chaizvo vamanyadzi?
Iyo iri bato iri ringatozosimba rikange raakushanda nevamwe manje.
Vakarwa hondo yechimurenga uye vaive muZandla High Command vaBernard Manyadza vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZANU-PF.
Kana mchida upinda mchirongwa ichi, titumirei ma text messages pa number zinoti 1-202-465-0318. Mchituza number zenyu kuitra otiko kufone rai.
Munogona okufona pa number zinoti 001-202-617-2077 kutumutaure pa live talk.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tereri msakangano kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekudzirirwa kwePakistan vakawaja Muhammad Asif. Vanoti Saudi Arabia yakumbira Pakistan kuti ibatsire nemauto epasi ndege dzehondo pamwe nengarava dzehondo. Izvi zvinoda kushandiswa mukurwisa chikwata chiri kutsigirwa neIran icho chiri kurwisa muYemen. VaAsif vataura mashoko aya nhasi muparamende apo panga pachizeiwa nyaya yekuti Pakistan yopindawo here muurongwa huri kutungamirirwa neSaudi Arabia wekurwisa chikwata chemuYemen. Urongwa uhu wakatanga mwedzi wapera senzira yekutsigira mutungamiri wenyika iyi vaAbdi Rabu Mansur Hadi avo vakatiza munyika mavo mwedzi wapera vachinopotera kuRiyadh.
Mauto emuKenya akarwisa nemuchadenga chikwata cheAl-Shabaab muSomalia. Izvi zvaitika mazuva akati kuti Al-Shabaab yauraya vanhu zana nemakumi mana nevasere pachikoro chepamusoro-soro kumaodzenyemba kweKenya. Ndege dzehondo dzakarwisa nezuro makamba maviri mudunhu reGedo kumaodzenyemba kweSomalia. Hapana mashoko atabuda anoburitsa huwandu neudzamu hwekurwisa uku. Al-Shabaab yarwisa kakawanda muKenya uye iri kuyambira kuti kurwisa uku kucharamba kuchiitwa kudzamara hurumende yemuKenya yabvisa mauto ayo ari kushanda pamwe chete nemauto emubatanidzwa wenyika dzemuAfrica mukurwisa Al-Shabaab muSomalia. Svondo rapera, mauto emuKenya akarwisa chikwata ichi kwemaava gumi nemashanu akakwanisa kubatsira vadzidzi mazana mashanu asati aurayiwa varwisi ava. Mapepana emuKenya anga achishora kunonoka kwakaita hurumende kubatsira vadzidzi ava.
Muchikamu chedu chatinotaura nezveutano nhasi tiri kutarisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka izvo zvinonzi zviri kuwanda munyika nepamusana pedambudziko remvura yekunwa yakachena munzvimbo dzakawanda wanda munyika. Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinopararira mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti vanenge vabatwa nezvirwere izvi vanofanira kuenda kuzvipatara zviri pedyo navo sezvo zvichizokonzera mamwe matenda makuru kana vanhu vakasaenda kunorapwa. Mavhilasi Mhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro naDr. Manangazira kuti tinzwe nezvezvirwere izvi.
Dambudziko remvura rinokonzera zvirwere zvakawanda, asi kune zvimwe zvine zviratidzo zvekuti zvinobva zvangooneka ipapo sezvemanyoka zvatinogara tichingotaura zviya. Asi kune zvimwewo zvirwere zvinokonzerwa nekuti vanhu vari kushaya mvura yakanyatsotsarukana, kusanganisa even skin diseases chaivo. Zvisinei, chinonyanya kutinesa ndiro dambudziko rezvirwere zvemanyoka, uye takatozombove zvakare nedambudziko rekorera mushure mekunge tatopedza kutenge makore mairi tisina korera. Saka zvirwere izvi zvinoramba zvichingodzoka nenyaya yekuti mvura yakatsarukana iri kushayikwa. Panguva inoyi it may be a paradox kuti kuri kunaya nzvimbo dzakawanda dzakawana mvura, saka mvura inenge yaa zvakare padhuze kureya masima anocherwa aya yakunge vanhu vashaya mvura yemupombi. Saka mvura iyoyo inenge yakuwanikwa nyore, asi inenge isina kuchena zvekushandiswa pakunwa kana pakushandisa mumba. Saka izvozvo zvinotipa dambudziko rezvirwere zvemanyoka, common diarrhea, vana typhoid, vana dysentery ne cholera.
Takatarisa izvo zvirwere zvinokonzerwa nemvura. Mungati imi vanhu vangazive sei kuti vabatwa nezvimwe zvakadai sei zvamataura izvi.
Manyoka anobva angoratidza ega, asi dzimwe nguva munhu anongonzwa kurumwa rumwa mudumbu nekusangudzwa zvakanaka. Dzimwe nguva mungatobatikana mudumbu macho sezvinoitika typhoid. Vamwe havatoiti manyoka kana vaine chirwere chetyphoid. Saka tinongokurudzira kuti kana munhu asiri kunzwa zvakanaka akurumidze aonekwa. Kana vari vana vadiki vanorutsa nekuchaya nekutopererwa nemvura yemumuviri inenge yatoopa imagine. Saka tinokurudzira zvikuru kuti kana munhu asiri kunzwa zvakanaka agadzire mvura yaye salt sugar solution kana oral rehydration salts. Uye kuwedzera zvekunwa zviwandi, mvura yacho iboiliwe kana kuiswa chlorine. Even munhu ari kumunzira kuenda kuchipatara zvakanaka kuti ange ari kutonwa mafluid iwayo kuitira kuti mvura yemumuviri isanyanye kuzopera zvekuti zvaakutozogodza chirwere chacho.
Panyaya iyoyi yemvura mungakurudzirezve kuti vanhu vaite sei kana pane mvura dzavanowanawo dzingave dziri dzemutsime kana dzinobva mupombi vasati vanwa?
Isi tinongoramba tichichema nevanogadzira mvura kuti vanhu havafaniri kunyimwa mvura nekuti mvura kaupenyu uye hapana substitute yemvura. Zvisinei, tinoramba tichikurudzira zvakare kuti munguva inenge yabikwa zvakanaka kwainogadzirwa kwacho. Asi painozopfuura mumapombi umo nekumareservoir kwainombomira inokwanisa kupindwa netsvina nekuti takanzwa kuti mamapombi anenge akanoti vhurikei. Saka kuvhurika kwaakaita achiburitsa mvura anopinza zvakare tsvina. Nekudaro tiri kukurudzira kuti kana mvura zvayo yemupombi ngaividzwe kana iri ichanwiwa kana kusuka zvikafu zvatinodya zviri zvimbishi zvakafanana nemichero inowanda zvakare nguva ino kana masaladzi aya. Mvura iyoyo ngainge yakavidzwa kufashaidzi kana kuti yokandwa chlorine. Kune maaquatabs, kune water guard kumasupermarkets uko.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshi Yambanangazira vachitaura namavhatasitanganyawo weStudio 7 vari parunare muHarare. Chikwata chenyanzvi munyaya dzezvenhau cheInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI chakapa gwaro racho kuhurumende munguva pfupi ichangopfuura. Gwaro iri rine zvakawanda zvarakaonawo apo nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau dzaitenderera nyika yose dzichitaura neveruzhinji pamusoro pezvinoburitswa munhau. Izvi zvinobatawo nhau dziri pamusoro pevakaremara. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Nengo dzeIMPI dzakatambidza gwaro radzo kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo. Chikwata cheIMPI icho chaisanganisira vakuru vakuru vemapepanhau nenhepfenyuro vanodzidzisa vatori venhau nevamwewo vari mune zvekutandadzana chakakurudzira vari mune zvekutapa mashoko kuti vave neurongwa hwakatwasuka hunoita kuti veruzhinji vanzwisise kukosha kwejekerere pakati pevanhukadzi nevanhurume pamwe nekukosha kwekodzero dzevakaremara. Mumwe wenhengo yeIMPI vari zvekare mupepeti webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya vanoti vakadzidza zvakawanda pamusoro pevakaremara apo vaifamba nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vanoti vane chivimbo chekuti vapepetu venhau vachapa vakaremara mukana wekuti vazvitaurire pamusoro pezvishuwo zvavo.
So takadzidza zvakawanda kusitere kuti tiite sensitive, tofanira kuti tiite promote awareness nemaissues apo.
Mushamarari ane mbiri munyika vari zvekare mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti vemapepanhau nevenhepfenyuro vanofanira kutaurawo nevakaremara apo vanoumba zvirongwa zvavo.
Vakaremara vakataura kuti isusu zvirongwa zvedu zvinongobuda apa nepapa uyezve pazvinobuda tinotsanangurwa nenzira yakati neyakati nekuti vanhu vanotitsanangura havanyatsotinzwisisa. Zvinhu zvakadaro takafanira kuzvikudza toona kuti patinoita zvirongwa zvinotevera tinozviita nenzira yekuti vanhu vakaremara nevasina kuremara vanodzidza zvakanaka.
Imwe yenhengo yeZimbabwe Media Commission vari zvekare Gweta vaChris Mike vanotiwo gwaro reIMPI rinofanira kunyatsoverengwa kuitira kuti vari munhau vanyatsonzwisisa kuti vangabatsire sei kuchengetedza kodzero dzevakaremara.
Bumbiro remtemo rinotaura zvakare kuti vakaremara vane kodzero dzavo dzinofanira kuchengetedzwa. Nokudaro tinotarisira zvakare kuti gwaro rabva kuimpi iri parinenge rava kuchishandiswa mukugadzira zvirongwa zvekufambisa kufambiswa kwemashoko rinenge richishandiswa pamwe chete nezvakanyorwa mubumbiro remtemo renyika.
Mukuru anoona nezvenhau panepfenyuro yeZFM Stereo vaKelvin Jakachira vanoti vari kufara kuti kambani yavo yakatotanga kuparura zvirongwa zvakawanda zvine chekuita nevakaremara. Kunyangwe gwaro reongororo remabatiro anoitwa mabasa nevemapepanhau nevenhepfenyuro reimpi rakabuda, vakawanda vakaremara vachiri kungonyunyuta kuti havasi kuona shanduko pamusoro pekutapwa kwenhau dziri pamusoro pemararamiro avo. Mutungamiri wesangano revanorarama muusope reTracy Nyakupinda Albino Foundation vashingirai Nyakupinda vanoti venhau vari kuratidza kushaya hanya nematambudziko anosangana nevanorarama muusope.
Ndinoona sekuti vemapepanhau vanokwanisa kunyatsoburitsa nyaya dzinobata vanhu vanorarama muhurema in general, asi specifically neisu vanorarama muusope. Vanofanira kuburitsa mararamiro edu kuruzhinji kuti ruzhinji runzwisisewo upenyu hwedu, kuti kana pazosvika panyaya dzakaita sedzekupfimbana mukukura kwedu hatizosangana nemamwe madambudziko atinosangana nawo akafanana nekuti zvimwe chiro musikana akanga achida ini ndiri musope bati vekumhuri kwake nekuda kwekuti havanzwisise upenyu hwangu kana urema hwangu, vanogona kutaura zvakawanda zvinozopedzesera zvaita kuti pasave nerudo.
Amai Praxedes Chadambura vekwachitida kuhwedza vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair vanoti venhau vanofanira kukanda pasi tsika yekutya kutaura chokwadi pamusoro pezviri kuitwa nenhengo dzeparamende.
Maseneta anomirira vakaremara vari kugumira muno mutaundi kumaruzevha havasviki, saka nehavazive kuti vakaremara vachona kumaruzevha chii chavanodawo, havana chavanoziva. Vakaremara vaya vari kuonekwa sezvimwe zvinhuwo, asi zvizhinji zvinonzi tiri kutora ichi ndezvevanhu vakaremara, asi vakaremara vaya havana chavanozenge vachaona.
Vaadmaya Masuku vanodzidzisa vatori venhau paHarare Polytechnic vanoti nhengo dzeimpi dzinofanira kuramba dzichishanda nevatori venhau vachivabatsira pakutsvaga nzira yakanaka yekunyora nhau dziri pamusoro pevakaremara. Vemapepanhau nevenhepfenyuro vakatambira kurudziro yavaMasuku yekushanda pamwe chete nevakaremara remangwana revanorarama neurema richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema. Chirongwa chenyu cheshona chiri kusvitsa makore 12 mangwana 7/10/2015. Kana muine mashoko amunoda kutumira mangwana kuti tigo averenga, tumirai tsambambozha pakero yedu inoti studio7@voanews.com. Tokupai zvakare kero yedu studio7@voanews.com. munokwanisawo kutumira mameseji neWhatsApp panamba inoti 001-202-465-0318. Namba yedu iyi zvakare 001-202-465-0318. munokwanisawo kushandisa Facebook yedu, munoti wana pa VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook yedu inoti iyo VOA Shona. Tinoti makurukoto kwamuri imi varidzi vechirongwa.
Nao dzedu dzemitambo, vateveri venhabvu vabuda munhandare National Sports Stadium vachigunun'una nhasi masikati mushure memutambo weCapes United neDynamos uyo wapera ari mangange uye usingafadze. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza zvaitika.
Vateveri venhabvu nhasi vabuda muNational Sports Stadium vadzungudza misoro yavo mushure mekuratidzwa madhaka enhabvu nezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe zveCapes United neDynamos. zvikwata izvi zvanga zvitadza kupanana bhora sezvinoita zvikwata zvenhabvu yepamusoro-soro zvekuti vamwe vatsigiri venhabvu vatobuda mutambo uyu uri pakati vaneta nenhabvu yavanga vachiona chanyanyorwadza veruzhinji ndechekukwidzwa kwaita mari yepagedhe apo vanogara panzvimbo dzisinganyanyodhura vabhadhariswa madhora mashanu kunze kwemadhora matatu avanowanzobvisiswa asi chikwata checapes united ndicho chatanga kunwisa nechibodzwa chabva kuna jordi nyerenda dynamos ikazodzorawo nepenareti yanwiswa naquad amin mushure mekunge ronald tio apunzwa mu18 area izvi zvasiyana nezvanga zvitarisirwa nevatsigiri vezvikwata izvi avo vanga vachitarisira kukunda mutambo usati watanga mutsigiri wemakepekepe vataurayika musapira vati vanga vachiona magreen machine achidangura dynamos
dynamos dzine hope yekuti tinoirowa vati pese vanosangana mikono pese hapashaiunokurirwa kepekepe totofanira kutowina
mutsigiri wedynamos zvekare vachengetai mutiro vanga vachionawo chikwata chavo chiricho chiri kukunda sezvo chisati chamborohwa asi izvi zvaramba
zvitorovyazinorohwa kepsi
mangange aya asiya dynamos ichitungamira makundano ecastle lager premier soccer league nemapoints 10 kubva mumitambo mina capes united ine mapoints manomwe kubva mumitambo mitatu mushure mekutadza kutamba mumwe mutambo wavo nehaumain mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi dongoto mills 0 triangle 1 choroto pirates 1 wange 1 buffalo 0 highlanders 0 chicken in 2 wawa 0 mutambo pakati pechapungu nezpc kariba hauna kuzotambwa nemhaka yekuzara kwangu kwakaita mvura munhandare yeascot stadium zvichitevera kunaya kwakaita mvura muguta regweru nezuro chikwata cheft platinum icho chisina kutamba mitambo pahorodhi yeeaster nemhaka yemutambo wavo wecup confederation cup neyoung africans yekutanzania chichatamba neflame lili nemusi wechitatu ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariatsi
yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzamunenge matinyorera pamwe nematext messages yekutanga inoti makadii mukoma jonga nablessing nevamwe vashamarari vestudio 7 tinotenda nekuti panhau dzechokwadi kwamunoita rambai muchikavira bhora mberi ndikwazisirewo hama dzangu dzose dzekwamalandela navose vanondiziva sekuru felix siapao sabuk l chabatwa baba vangu vasi mupofu nevamwe baba vangu vari kumudzongwe vanonzi baba stanley malandela nemukoma wangu cabro kukwekwe uyewo baba mukuru naamai guru mai tembelani kuzvishavane ndini malandela andrew kugokwe simchembo 2
mumwe munyori anyora tsamba yakatirebei anoti makadii jonga chris gande sandra nyaira dhube nevamwe vashamarari vandisina kudoma nemazita avo ini ndini christopher jazi ndiri muno musouth africa kubloemfontein ndichiitawo zvidzidzo zvepamusoro zvelogistics and supply chain management neuniversity of free state aiva vakomana ndinoda kukutendai nebasa guru rekutizivisawo nhau dzechokwadi zviri kuitika kumusha ndinoti rambai makadero vadikani ndikwazisirewo hama dzangu pagweru apo baba namai jazi kuchipinga uko ndikwazisirewo tete vangu pachiororo apo mai pangi mai musa nevazukuru vangu vose vekwachiororo pamutema apo mondikwazisirawo baba vangu achadhega papretoria apo ndikwazisirewo chibayamoyo changu amai jaden najaya rangu jaden ndichafara zvikuru mukaverengawo tsamba yangu ndimukoma christopher jazi vanyora vari musouth africa asi nguva blessing yabva yangopera
aiwa nguva ndo inenge yaita shanje nekudaro dzimwe tsamba tichange tichiverenga zvakare muchikamu chinotevera mangwana iko zvino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
A Crisis in Zimbabwe Coalition inoisa parutivi zviuru zviviri zvemadhora zvemari ichapiwa ani nani zvake ana ruzivo nekune mukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidzamara.
Zvinhu zvinonzi zvaramba zvakaita manyama amire nerongo mubato reZANU-PF.
Vatsigiri venhabvu vanotsamwiswa nematambirwo aitwa bhora pakati pezvikwata zvedynamos necapes united nhasi masikati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
neni wenyu blessing zulu ndokusiyai mina jonga nachris kandemiri.